Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera gumi guru 19, 2019. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe vanhu vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekuve nechekuita nemaheremeti emapurisa akawanikwa muHarare vatafadzwa Hilton Tamangani vanoshaya vari muusungwa. Zangano reSADC rokurudzira nhengo dzaro kuti dzitore matanho akasimba mukukurudzira kubviswa kwezvirango zvoupfumi zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe vanhu vakasungwa nenyaya yemaheremeti emapurisa anonzi akawanikwa muHarare svondo rapera vatafadzwa Hilton Tamangani vanonzi vashaya vari muusungwa kujererera Harare Remand Prison muHarare makare uko vanga vakachengetedzwa vakamirira kuzotongwa. VaTamangani ava vairarama nekutengesera mumigwagwa yemuguta reHarare vakasungwa pamwe chete nevamwe gumi vachipomerwa mhosva yekuve nechekuita nemaheremeti emapurisa anonzi akawanikwa akavigwa muhwaro wechivakwa cheRobinson House muHarare. Hurumende yatsinhira nezvekushaya kwavo uku kuburikidza nemashoko aburitswa nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana avati pane mumwe murume ashaya ari muusungwa akamirira kutongwa. Asi gweta ravatamangani vamarufumandewere vekuZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vanopa mhosva yekushaya kwavatamangani kumapurisa ayo vanoti ndiwo akavashungurudza pamwewo neveZimbabwe Prisons and Correctional Services ava vanoti vakaramba kuti musungwa aonekwe navana chiremba. Studio 7 yakundikana kunzwa kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi vamandevere vanoti vari kuronga kusungisa veZimbabwe Prisons and Correctional Services pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi ichocho kuti pane umwe wasungwa pane kuma 11 vakasungwa vaya vachimirwa mhosva yekunzi vakarova mupurisa. Pane hwana wavo akanga akakuvara zvakaipisisa, nyange kuti vose zvavo vanga vakarohwa akakuvarira zvakaipisisa. Saka nezuro takaudzwa kunzi mukomana uyu akudhwara kwakuda kundoira kuma5 tobva tamhanya kumaprisons kuti vakwanise kuti mwana uyu aonekwe nemadhokita ake aanoda. Magadijeri vakatirambira, vakatirambidza kana kupera matsamba yedu kana kutaura nesu vachitonda uyo gwaro rabva kukoti chete. Saka naizvozvo nhasi manheru angoita kunzwa kuti chimuka zvinhu atifa.
Saka imi mune matanho amuri kutora here nechiitiko ichi?
Matanho tichatora isusu ndeyekuti kufa kwemwana uyu afa munhu anga asingafani kufa kuti dai akangoonekwa namachiremba ake anga asingafanige akafa. Saka tichange tichitora matanho ekusungisa ivo vanhu vekuZimbabwe Prison Services nekuti vatarisa kuti havana kuita basa ravo ravakanzi vaite nendare nemazvo. Vakanzi ivo vange vachi munhu achionekwa nemadhokotera kubva musi weMande patikapinda mukoti. Vakanzi vanhu vanga vaonekwe nemadhokotera asi havana kuvaonekwa nemadhokotera, vakanzi mumuisa kuchipatara nezuro chete vatoona kuti akuzvimba zvakanyanya. Saka mapurisa nevanhu vekukizo ndivo vakonzera kufa kwemwana wavo. Saka nezvizvo vakonzera kufa kwemwana wavo tange tichitora matanho ekuti tisungise vanhu ivavo nekuda kwekufa kwemwana wavo.
Tiri kuona pamashoko aburitswa nebazi rezvekuburitswa kwemashoko vari kuzivisa iwo kuti mukomana uyo akapinda mutirongo asiri kunzwa zvakanaka, ndizvo here?
Asiri izvoba. Mukomana uyo akapinda mutirongo akarohwa, akanga akarohwa nemapurisa. Takanyatso kuzvitaura, tikazvitaura kumukoti munhu anga akarohwa zvakaipisisa, anga asina kwanisi kana kufamba, anga asina kwanisi kuita sei. Takabva vakanyeba vachidaro, vanhu vakarohwa vese variko, kuti vakarohwa vese vana ivavo vakarohwa zvakaipisisa nevari mumaoko emapurisa.
Saka muri kushanda here nemapurisa neyo vekumajeri ava panyaya iyi? Muri kuwirirana here mukushanda kwamuri kuita?
Zvazviri izvozvo hatisati tambotaura navo, angotifonera achitiudza nezvekufa mupurisa aita nyaya ndoga vakakonfirma naye kuzvishuva mwana uyo akafa. Hatisati tambotaura navo parizvino.
Saka makwanisa here kunge muchinoonawo mutumbi wake?
Hatisati tambokwanisa, tatida kuti timire hama dzacho tigoenda tese nehama dzacho pane kuti tinge tega semagwesa.
Tichitarisa kubatwa kunoitwa vasungwa nezvazoitika izvi, zvii zvamungataura panyaya dzekodzero dzevanhu vamandevere?
Tagara tichingotaura kuti mabatwa anoitwa vasungwa nemapurisa eRepublic Police haaziriwe. Hapana chikonzero choita kuti munhu asungwa ange achirohwa nemapurisa. Hazvibvumirwi kuti musungwa abatwe zvisina hunhu achirohwa vachimanikidzwa kutaura zvavasina kuita, vachitotywa, vachiti kuti hazvibvumirwi izvozvo.
Vanga vari gweta riri kumirira vatafadzwa Hilton Tamangani nevamwe vasungwa vamarufu Mandevere vari parunhare muHarare nestudio 7. Tabato vasamero wadzai vanove mukuru wesangano revanotengesera migwagwa reVendors for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, avanoti vanorwadziwa zvikuru nekurasikirwa nemumwe wavo ari mumaoko evanofanirwa kunge vachichengetedza kodzero dzevanhu.
Isusu tiri kushushukana chose nezvaitika kuhama yedu Hilton Ashaya ari musungwa. Tafadzwa anga ari pane vamwe 11 vanotengesa mumugwagwa vanga vakabatwa vari muusungwa vachipomerwa nhau yekunzi vanga vane chokuita nemahelmet emapurisa akawanikwa. Isusu seboka tatiri kurwadzikana nezvaitika, tabatikana zvikuru nokuti nyaya iripo ndekuti Hilton munhu anga achitraya kuritira mburi yake ende anga ari munhu anga azvipira kuzvishandira nenzira iri pamutemo. Saka kana akusungwa zvakadai zvinotirwadza, osungwa kuurawa zvinotirwadza. Saka isu seboka tiri kushushikana, tiri kuziva kuti pane statement yabudiswa nehurumende, asi taitarisira kuti hurumende pastatement yavaburitsa dee vanga vataura pachena kuti chii changa chichirwadza Hilton sezvo vanga vati munhu anga ari muusungwa achirwara. Taida kuziva kuti akasvika pakurwara sei ari muusungwa zvaigona kutibatsira, asi tiri kuchema ende zvinhu zviri kuchishusha isu sevanhu vari kuwana nokutengesa.
Tiri kunzwawo kuti ivo vashaya vanga vari mumwe wevanhu vanga vachipomerwa mhosva namapurisa ekurova mupurisa uye kuvharira nzvimbo iyoyo yavaishandira yekuti yanga isisasvikiki nemapurisa. Munoti iwo imi?
Haiwa, takazviramba kubva pakatanga kutaurwa nyaya iyi. Isusu seboka reZSET takatingori pachena kuti aiwa, mapurisa ngaaite tsvagurudzo dzavo nenzira dzakanaka. Isusu hatikurudziri mhirizhonga, ende hapana vanhu veboka redu vatinoshanda navo vatingakurudzira kuti endai munorwisana nevemutemo. Aiwa,
chiitiko ichi imiwo sevamwe vanhu vanorarama nekutengesa munzvimbo idzodzo dzemuHarare chakusiya ipapi?
Chatisiya tine kunyunyuta, chatisiya tine kutya kuti kana iriyo hurumende yedu yatinotarisira kuti ichengetedze, iriyozve yakutora upenyu hwevanhu vari kutora kurarama, toita sei? Onai kuoma kwakaita upenyu hwezvimunyika, vanhu vacho vari kutora kurarama ndo vaakuteverwa vachindourawa. Aiwa, zvinoshungurudza. Saka tinoka kubatikana seboka, tinoka kubatikana semaazenda senyika yese.
Vanga vari mukuru wesangano revanotengesera migwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vasemero wadzai vari parunhare muHarare nestudio 7. Sangano remubatanidzwa wenyika dziri kumaodzanyemba kweAfrica reSADC riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzitore matanho akasimba musi wa25 Gumiguru unowemwedzi uno mukukurudzira kubviswa kwezvirango zveupfumi zvinonzi zvakatemerwa vamwe vatungamiri muhurumende pamwe nebato rezano PF uye mamwe makambani anodyidzana nehurumende. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Munyori mukuru wesangano reSADC Dr. Steko Menatex vanoti nyika 13 idzo dzinoomba sangano iri dzakatarisirwa kuita kana chii zvacho asi chiine udzamu mukukurudzira kubviswa kwezvirango zvoupfumi izvo vanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika yeAmerica pamwe nedzimwe dziri kumawirira.
So it may be statements, it may be demonstration, it may be an activity.
Ingangova magwaro kana ma demonstrations kana chii zvacho nokuti tinotarisa kuti kutorwe matano akasiyana siyana asi aine chinangwa chekuti zvirango zvehupfumi zvakatemerwa Zimbabwe zvebviswa.
Dr. Tex vanoenderera mberi vachiti sangano ravo rakatora danho rekubatsirana neZimbabwe mukurwa hondo yekubviswa kwezvirango izvi nokuti ndizvo zviri kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvidye nhoko dzezvironda.
Zimbabwe has tried for quite a number of years, but we are not seeing results.
Zimbabwe yakaedza kwemakore mazhinji kuti zvirango izvi zvibviswe, asi hatisi kuona pundutso. Saka tiri kuratidza nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango izvi kuti regai zvizvarwa zveZimbabwe zvibude muunapwa kwazviri kuraramira nokuda kwezvirango zveupfumi. Kana paine zvirango zveupfumi munyika, nyika yacho inorasikirwa naana muzvinabhizimisi.
Asi nyanzvi munyadze mutemo uye vachidzidzisa mutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti SADC yakafanira kusvaga kuti chakaita kuti musoro uteme chii muZimbabwe.
Pakauya sidera by 2000, around 2000, toate masanctions. Main reason why tipanzi mune mahuman rights abuses akawanda mu. Vanhu vainyangariswa, vanhu vachidii. Saka iko zvino pakazopinda the new regime, vamwe vari kuona kuti hazvina kuchinja. Zvaiitwa izvona hazvina kuchinja. Saka kuti vabvise masanctions, vanenge vaita sekuti vatopa blessing kuti rambai muchiita zvamaiita zviya. Saka ndinoda kuti pakadiro panonetsa kuti vabvise masanctions.
Vakukwengwe vaudza Studio 7 kuti SADC yakafanira kutora chidzidzo munyika yeAmerica neidzo dziri kumawirira nekutemerawo Zimbabwe zvirango zvoupfumi senzira yekukurudzira hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti igadzirise zviri munyika.
Ngaipe maconditions kuti timanye nemi itai 1, 2, 3, 4, 5 maconditions yavo nyatsa kuona kuti maybe anogona kupuwa period kuti by nguva yakati mufana kuva maita meet maconditions avo. Zvinobatsira izvozvo ende zvakanakira kuti panenge pava ne guarantee yokuti zvinhu zvichaitika zvakati.
Vachitsigira mashoko ava kukwengwa chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chinogara nekurarama nechamuka inyama mudhorobha reFrancistown vaAlex Chikwanda vanoti uhwo rune umbimbindoga ndizvo zvaita kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo munyika.
How come Mnangagwa managed to hire a chartered plane from Harare to Bulawayo? Ichibva ku France. But mapedza urara manje mapedza makwa address amazo that you are suffering because of sanctions. Imari inodikwa ku revive Parirenya to hospital kuti vanhuone mishonga. Or even a quarter of that money that he hired a chartered plane for one day. The biggest sanction that we have is ZANPF. The biggest sanction that we have is Mnangagwa. The biggest sanction that we have is ZANPF system.
Asi muzvane memory mutizina vanorarama nekuruka misoro mudhorobha reGaborone vanoti matambudziko ari munyika ava kuda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvise misoro pamwe chete kuti zvinhu zvigadzirisike nekukasika.
Pomapato ariko acho 9 hatisi kunyatsonzwanana. Ngatigarei pasi tiise misoro pamwe chete tinzwirane tsitsi kuti zvinhu zvese zviri kuuya izvi zviitiwa netirwise tiri pamwe chete. Tirwise masanctions acho tiri pamwe chete. Kwete kuti mumwe akamira nechichi mumwe achiti uyu ndinozvigona uyu achiti ndinozvigona. Hakuna chinofamba. Even mumba chemo chemo baba namai vakamira vachiti uyu ndiri baba uye hakuna chinofamba.
Chisungo chekubatsira Zimbabwe chakatorwa pamusangano wechimakumi matatu nepfumbamwe wevatungamiri venyika dzemuSADC wakaitirwa muTanzania mumwedzi waNyamavhuvhu gore rino. Mugore ra2001 hurumende yeAmerica yakadzika mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA senzira yekukurudzira utongi hwejekerere pamwe nekuwandudza upfumi hwenyika muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muGaborone Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yashika nguye kuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, amai Lynette Karenye Kore, avo vari kupinda mumisangano iri kuitirwa muguta reWashington DC weIMF neWorld Bank. Regai timbonzwa kuna amai Karenye Kore kuti vari kuzvifambisa sei uye kuti misangano iyi yakakosha sei nyanya kuvanasikana nemadzimai. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsana nguro kuti misangano iyi yakakosha sei.
Ndadzidza zvakawanda Marvelous. Ndaona kuti nyika yedu ine zvizhinji zvainofanira kukura uye nekuita kune dzimwe nyika. Kuya kwandaita kuno kuya kuzoona kuti World Bank neIMF maprogram avanoita anobatsiridza nyika dzakawanda ndeapi. Ndaonawo kuti maprograms avo mazhinji ane chekuita maringe nekusimudzira madzimai, nekusimudzira vanasikana nevanakomana kurwisa poverty munyika dzedu nenyaya yeclimate change. Kunze kwedu mamirira kwakaita kuchinja kurwita zvinhu nemaprograms avari kufanda nyika dzose.
Tinoona imi muri mutevedzeri womutungamiri weMDC mumwe wevatevedzeri semudzimai, zvii zvamungati imi emaunza kuvapa chinzvimbo chamurichi?
Zvizhinji zvandaunza Marvelous. Kutanga pandakapinda pachigaro ichochi, ndakwanisawo kuti ndinge ndichiita maprograms madzimai ekutraina madzimai panyaya yeempowerment. Mukuziva kwangu iwe unoziva kuti ndine chimwe chigaro chandakabva kuwana ndichangobva kuita vice president, chigaro chinova chedeputy treasurer weWAFA Women's Academy in Africa muregion medu. Kune nzvimbo dzakati wandei, about 9 countries dzirimo dzinotiita kuti tese tinge tichibatsirana kugadziridza kuti zvii zvatingaita kuti madzimai apinde muzvigaro. Uyewo programu dzandakwanisa kuita mazuva maviri mashoma apfuura ayo, ndakakwanisa kubudawo neprogramu yekuti zvii zvatingaita kuti tipedze nyaya yesexual harassment mumabasa medu uye munyika. Tikaita come up nepolisi sebato reMDC kuti isu kana tiri muhurumende ndo izvi zvatingaita kuti tizopedza nyaya yesexual harassment.
Tombotarisa nyaya iyoyi yechigaro chenyu, kune vamwewo vasikana vechidiki vada kutarisa kupinda mune zvematongerwo enyika, zvii zvamungavakurudzire kuti vaite zviri nyore here?
Ndingangovakurudzira Marvelous kuti hapana chisingagoneke kana iwe uine chinangwa chaunoda. Chandingangoda kuvanasikana ndechekuti kana wada kupinda zvigaro izvozvi zvematongerwo enyika, unofanira kuita nemwoyo wako wese uye uchigadzirisa kuti kana uchinge wapinda zvirimo zvimhingamupini zvinodzorera mumashure. Asi iwe nekuti unenge uine chinangwa, haufaniri kutarira zviri kumashure. Kuvanasikana vazhinji chandingangoda kuvakurudzira kuti chigaro unokwanisa kuchiwana pasina kana zvawaita kana kuti waita favor kune umwe munhu, kunze kwekungomira iwe uri pachokwadi uye nekutarisa kuti zvii zvaunoda kuti madzimai nevanasikana vazoita, vachitarisawo kuti dai taita zvinhu zvakadai mushure mekunge vadzidza kunewe. Saka chikurukuru kunzwa mwoyo kuti ndo zvandinoda, uyewo maneja kuti zvii zvaungaita kuti usvike pachinhanho chaunenge uchida. Zvizhinji zvingarwadza asi hapana chisingagoneke.
Takaona muchidomwa muchipiwa chinzvimbo chitsva pane zvakataurwa nebato renyu kuti muchange muri kuona nezvemuparamende, munotora sei izvi?
Chekutanga ndoda kutenda kuna president wangu baba Nelson, advocate Nelson Chamisa, vakaona zvakakodzera kuva nechivimbo neni. Haizi nyore kupiwa chigaro sechandakapiwa. Kazhinji kana zvichinzi party building, kureva kuti ndichange ndiripo kuita oversight yekutarira mushandiro unenge uchiita bato redu uye kufambiswawo kunenge kuchiita bato redu. Saka haizi nyore kupiwa portfolio yakadaro, saka ndoda kuvatenda. Uyewo chimwe chacho chekuti ndizoita oversight mudare reparliament, handingazvigoni ndiri ndega. Ndinoziva kuti ndichada kubatsirwa nevazhinji kuitira kuti musangano wedu unge uchisimukira. Asi zvikuru sei kunyanya panyaya yeparty building, ndinoona vakaona zvakanaka kuti kuda saamai unenge uri mai vanotarira kose kune vana baba vanakomana nevanasikana izvozvo zvinobatsira kuti kana ndiri samai ndine zvizhinji zvandinoonda kuti apo panoda kugadziriswa apo panoda kugadziriswa asi handingazvikwanisi ndiri ndega ndingangoda kurudzira vasikana vazhinji navana mai kuti ndezvedu tose uye vanofanira kundibatsira kuti basa redu rifambe zvakanaka.
Mataura imi vasikana vechidiki pamentorship pane zvamuri kuita here kudzidzisa vechidiki vari mubatomeni?
Hongu Mavelas, ukatarira pandakatenderera muZimbabwe ndichitsvaga kuridziro kuvanhu pataienda kusarudzo. Programu yangu yanga iripo yekutanga yanga iri issue yementorship. Ndaona zvakanaka kuti tiite basa iri rekusimudzira vanasikana nekuti vazhinji isu vakuru kana tapinda muzvigaro hatitariri vari kumashure. Tinokanganwawo kuti pakufamba kwenguva tiri kuchembera. Vazhinji vanotadza kuziva ipapo tongoda kuramba tiri mupawa. Saka ndakaona zvakanaka kuti aiwa samai ndofanira kuti ndiite mentorship vana vedu tivadzidzise kuti kana isu tichinge tabva vatore mabasa vasimudzire musangano wedu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Linet Karenye Kore kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous nechirongwa chako chinodzidzisa nekubatsira vanhukadzi. Iye zvino tochoenda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu. Takanangana nekucherechedzwa kwemwedzi uno wagumi guru semwedzi wekudzidzisana pamwe nekuyeuchidzana nezvechirwere chegomarara.
Ndiri kuchingamidzei vateereri, mufaro wangu kuve pachirongwa. Ndinonzi Temba Nzounenda, ndiri organizing secretary kana kuti murongi wemabasa muboka revarume rinonzi Varume Svinuraivhu kana Madoda Men's Forum Trust of Zimbabwe.
Nhasi vanzounenda tiri kuda kumbotarisa mwedzi uno wagumi guru, mwedzi wekudzidzisana pamusoro pegomarara breast cancer month. Imiwo sesangano zvii zvamuri kuitawo kuyeuchidza vanhurume mumwedzi uno wagumi guru?
Mumwedzi uno wagumi guru tinosangana nevarume, tinotarisa munzvimbo dzinoungana varume, mungave mumamens fellowship, mungave kana mumabhawa chaimo, tinopinda tichitaura nevarume tichivadzidzisa nezvegomarara. Asi mwedzi uno wanga wakanangana negomarara rezamu, chinove chirwere chinofungidzirwa kuti chinobata vakadzi voga. Asi ongororo dzakaonekwa kuti chero varumewo vane miri yakakura kura yatingati vanhu vari feti vaya vanokwanisawo kubata chirwere chemazamu, zvekutoti mukatarisa vamwe varume vane mazamu akakura anotoita kunge mukadzi. Saka vanhuivo vanofanira kugarawo vachitarisa kuti havana here mapundu ari kuita mazamu avo, because vanogona kubatwawo nebreast cancer. Asi haisiriyo, harisiro gomarara rega rinobata vanhurume. Yatinoti number one killer kana kuti chirwere chegomarara chinonyanyouraya varume kunyanya-nyanya prostate cancer. Iyoyo tinoidzidzisa varume zvakare. Kudhara vaimboti tanga ikutariswa kuti hamuna here chirwere cheprostate cancer kubvira pamazera e60 zvichikwira, but iko zvinezvi zvinotoona kuti veutano vaakutokurudzira kuti kubva kumakore anenge 35 vanhurume vaakufanira kunoscreenwa kana kuti kunotariswa kuti havana here chirwere cheprostate cancer. Kunewo mamwe magomarara anongoonekwa achiitika aya angave reganda, mamwe anoitika mumapapu, mamwe anoitika mupi, magomarara anouya pakasiyana-siyana. Saka kazhinji kachona tinotaura nezvazvo, asi patinotaura nezvazvo, tinotaura nezvazvo kwete semadhokotera, tinotaura nezvazvo sevanhu vanoshanda nevanhurume nevanakomana.
Asi muri kuona dzidziso dzenyu idzi dziri kutambirwa sei? Nokuti vamwe vanhu vanogona kuti kana vasati vazivikana kana kubata kuti vane chirwere ichocho, vanotoona kunge vanzounhenda vari kupenga.
Hongu izvozvo zvaimboitika kunyanya. Asi iko zvino ukatosangana nemunhu akadaro, kazhinji kacho haisi nyaya yekuti haadi ruzivo, inyaya yekuti anenge akufunga kuti dzave nyaya dzemari dziri kutaurwa bhozi. Vanoziva kuti kurapwa muZimbabwe iko zvine zvikwadhura. Chero ukanzi uende kunze kwenyika kunorapwa, kuti utanganezve nekutsvaga mari idzodzo dzakawandisa, iko zvino utano hwodhura. Asi vanhu vese vaakutambira ende vaakuzviziva kuti kenza chaiyo chinotove chirwere chakaipisisa kana kuti chinouraya kukunda kondisheni yaityiwa nevanhu iyai yekuve neHIV and AIDS. iko zvinezvi kenza iri kuuraya kukunda ipapo. Ende tiri kutokurudzira chero even patinotaura nevehurumende nevezveutano nevaya masangano akazvimirira anobva kunze, tiri kutokurudzirawo kuti mari iwandire kuzvirwere zvakafanana na kenza ikoko bhozi. Hakusati kwave nemari dzakakwana dzekuitira kuti dzibatsire vanhu ivavo, but vanhu vaakutambira dzidziso iyoyo. Asi kungoti munhu kana achizenge audziwa dzimwe nguva kuti unacho chirwere, dambudziko rekuti munhu anogona kuve mudenial kana kuramba kuti haiwa inini chaiyere, handibatwe chirwere ichocho, ichirimo muvanhu.
Tinoona vakawanda vachine tarisiro yekuti ukaita gomarara kana yavangati nhuta iyei, unofanira kutoenda kunorapwa kuchivanhu kuti ipore. Muri kupa batawo sei?
Challenge yatinosangana nayo chete ndeyekuti hatikwanisi kurambidza vanhu kuti musaende kuchibhoi, endai kumadhokotera echirungu. Nekuti isusu hatina scientific evidence inoratidza kuti kuchibhoi hazvishande kana kuti kudii. Asi zvatinokurudzira ndezvekuti kana takatarisana nechipatara kana kuti vana chiremba vechirungu, vanoita matests anoratidza kuti iwewe une gomarara rinonzi chakati, rave pastage yakati. Chiremba wotokudza kuti chiremba anogona type yegomarara raunaro, ndichiremba akati wopiwa specialist anoenderana naizvozvo. Kuchibhoi dambudziko rakunaro nderekuti hongu variko vanotopa mishonga yechibhoi, vamwe vatinonzwa vachiti ndakapiwa wechibhoi vakapora, asi havakwanise kupatsanura vazhinji vacho kuti ii kenza iyi inoda mushonga wakati. Kwavo kune ndofunga yatinoti pachirungu one size fits all, yekuti mishonga yavo inogona kunge iri imwe chete. Ende hapana paunozomboona bhuku ravanotaurotika takazotesta nhingi tikaona ane kenza iri pastage yakati takazomupa dosage yakadai. Ndodambudziko tinozosangana naro, asi hatimhure mishonga yechibhoi.
Aiwa, ndinotenda zvikuru wanzo nhenda nokuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa, neniwo ndinotenda. Ndinoti mumwedzi uno waOktobha ruzhinji rweZimbabwe kunyanyawo takatarisana nevanhurume nevanhukomana, ngaticherechedzei chirwere chegomarara chiri kuuraya vanhu vakawanda vese varume nevakadzi. Saka ngatiwanei mukana mudiki wekuti tikawanawo pari kutariswa kuti hauna here gomarara iroro, aiwa enda unobatsirwa. Ngatitange nana Cancer Association of Zimbabwe, vane mari dzavo ngatipinde mune machiremba anotibatsira mazuva ose, anotiita screening votirefera kuenda kwatinobatsirwa. Ndatenda hangu.
Vatemba dzounenda vanove munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revarume Svinurai Vhukane Madhodha Men's Forum vari parunhare muHarare neStudio 7. Mitambo yenhabvu yeCastellaga Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika yapera seizvi. Mushowani Stars 3, Triangle United 1, Yada 3, Manika Diamonds 3, Tel 1 0, Chapungu 0, Rentals 3, Black Rhinos 0.
Natural.
True.
Prophet Pasha and Java.
Twabam!
Dibaini boi mira wakani shara. Nusha urane boi wani bonyara. Mugatime boi maano gara. Aji indi fai nini hari kubara. Dimi anya kubereka anya kutumbura. Dimi magata kura makatambura. Ni mwana wenyu mama da pembera. Nitangane kutenda nazi da wambera. Da wambera maroko mama. 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 Da wambera maroko mama. Mama.
Beze pa maga biga, beze pa maga wacha, beze pa maga punza zvataura tich.
Nako kambo mama kubva kuna Enzo Aishal. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzedu dzanhasi. Mumwe wevanhu vakasungwa nenyaya yemahelmeti emapurisa anonzi akawanikwa muHarare vatafadzwa Hilton Tamangani vanoshaya vari muusungwa kuHarare Remand Prison. Sangano reSADC rokurudzira nhengo dzaro kuti dzitore matanho akasimba mukukurudzira kubviswa kwezvirango zveupfumi zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe pamwe nevamwe vakuru muhurumende. tabatashwa kumagume chirongwa chedu chanhasi iva inesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.